I think nyaya kuda kutora mari kana kuti mari inobva kudiaspora ipinde muZimbabwe nyaya yangaitsvarwa kwenguva yakaremba zvikuru. Pari zvino muZimbabwe chaimo mhuri zhinji dziri kurarama nemari dzinobva kudiaspora, uende hurumende asingi inyaya yaingakwanise kuita. Tikatarisa izvinezvi, gore rakapera pane about $1 billion dzakabva kudiaspora dzichienda kuZimbabwe, inova mari hombe chaizvo. Tikakombeyawo nenyika dzakaita sana Nepal, mari inobva kunze kwenyika inoita about 10% of the total national income for the country, which is around $3.5 billion. Inova mari yakawanda. Asi musiyano uripo ndewekuti mashandisirwo emari dzacho pakati peZimbabwe neNepal ndopakasiyana. Tikatarisa muZimbabwe, for example, mari zhinji yehurumende iri kuenda kunobhadharira masalaries over about 90%, of which kuNepal that amount is very minimum. Saka zvinogana zvichinetsa kuti zvazonyatsokwanisa kuti mari yayauya voiisa muekonomi kuti ikonomi ive inofamba zvakanaka.
Zimbabwe inombotarisanawo nematambudziko ekuti mari dzacho dzinenge dzatumirwa kumusha vanhu vachitotadza kudzitora mumabhanga kana kumaagents kunenge kuchitariswa kutorwa mari idzodzi. Zvingaita here kuti vana vezimbabwe vazokwezvwa kutumira mari nenzira dziri kuda kukurudzirwa nehurumende?
Ndo pane nyaya yakahombe ipapo kuti kunyika dzakafanana nePaul vane mari inenge iripo pese pese. Chechipiri ndechekuti mari iripo pese pese haingowaniki mumaguta makuru chete, even mumaguta madiki anenge achiwanika. Paizvino kuti munhu wane mari muZimbabwe unofanira kutoenda kumaguta makuru. Mumaguta makuru macho moswera wakamira mumutsetso kuti wane mari. Saka munoona kuti even tikatara neincentive iripo ye2%, munhu anoti ko inini mukandipa incentive ye2% ndiswera ndakamira zvemumutsetse kuti ndiwane mari. Mari yacho ye2% ndozokupedza ndaitandisa kutenga chikafu, hazvindibatsiri. Pamwe ndotoshaya zvemari yacho. Tiri kunzwa izvezvi kuti vanhu vari kuda kutora mari dzinenge dzatumirwa kuZimbabwe vari kuswera vakamira, vamwe vachitodzishaya kupedza mazuva mairi matatu. Saka zvii zvinonetsa izvozvo kuti mari painenge yapinda muZimbabwe kuti izobuda iri kunetsa, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe pari zvino haina mari yacho. Uyezve kuchine vamwe vanhu vasiri kuda kushandisa mari mumabhenki vanengoda iri keshi chaiyo chaiyo. Vaiwana keshi havachaidzosera zvemumabhenki, zvinokonzera kuti mari ive ichishayikwa zvakare. Saka inyaya yekuti kuti zvinyatsogadzirisika, hurumende inofanisa kukwanisa kuvaya pagarandi yekuti mari iyoyo inozenge ichiwanika pese pese, kwese kwese. Nekuti munhu abve kugokwe anotora mari yake kuHarare kuti aone 2% incentive, hazvibetseri. Zviri nani kuti mari iyoyo itumirwe nebhazi, of which kana itumirwa nebhazi haichapindi mumainstream.
Asi vangakwanisa here kuzobata mitero pane vana veZimbabwe vari kunze kwenyika seimwe nzira yekuunganidza nayo mari?
Izvozvo zvinonetsa chose, nekuti mutemo wezvemitero yematexis pasi rose unotaura kuti unobhadhara taxi kwaunogara. Zimbabwe inokwanisa chete kubatira munhu anogara muZimbabwe taxi kana kwakwanisa kuuya kukagara for more than 3 months uri muSouth Africa, for example, kana muBotswana, taxi yako inenge yatove kunyika ikoko. Kana watora vatoro vekuMozambique uchigara kuMozambique, unenge wakubhadhara taxi yekuMozambique. Hazvingaite kuti wabhadharwa 10,000 yako pfula woti imwe yoenda kutaxi yeZimbabwe, imwe yoenda kutaxi yeBotswana. Bose muBotswana imomo unenge uchitobhadhara taxi ngoti ndimo nyika uri mauri. Ushandisa rodi dzavo, ushandisa zvipatara zvavo, ushandisa magetsi avo. Saka unofanisa kubhadhara taxi imomo. Handioni ichikwanisa kubudirira panyaya dzekuti hurumende itore mari panyaya dzemitero yevanhu vari kunze kwenyika.